Vadume ni vanhu vakatikoshera zvikuru munyika ino. Ndoo vabati vehomwe inoita kuti nyika inzi yakamira zvakanaka maringe nemari dzainoshandisa yetingati economy backbone yenyika ino. Asi vane zvinhu zvishoma shoma zvetingati isu zvakawanda nokuti hazvina patakaona pazvakagadziriswa.
Ndezvipi zviri kutaurwa nevadhomeni?
Vadhomeni vari kukumbira kuti imwi pamuri kuvavona everyday muchizondotaura zverisk allowance yamaticha ivo mune mavaisa apapi. Maticha munomapa risk allowance, hatina kuti zvakashata, zvakanaka. Asi ko vadhomeni munovapawo mari? Maticha takabva kuti munoti munovapa 10%. Ndaikumbirisisa vadhomeni vandikumbira kuti dei ndabudza hurumende kuti dai agonavo kutivona ikatipavo 50% yerisk allowance tinokwera nevanhu isu vatisingazivi nevatinoziva. Asi chirwere icho hachisarudzi. Dai vadhomeni vaonekwa parisk allowance vapuwawo 50% yerisk allowance iri yavo, kana kuwanawo mahamba kana zvimwe zvinhu zvinovaita kuti kubasa vasaregedza, varambe vachiuya. Nokuti kurya hakusha hakuwanikwi, kupfeka hakuwanikwi, masizi yavana vavo hawanikwi. Izvozvo zvose zvinoda kuti dai hurumende yagona kuona nezvazvo yavabatsira. Mukazotarisisa pane nyaya yepfumvudza, pose pamuri pane makomba. Hapana pasina kuchekwa gomba munyika ino. Mudhumeni ye. Asi hapana musi watakahwa musi umwe mudhumeni achitaugwa nezvaye kuti wakabatsira, mudhumeni wakagona, wakaita makomba achegwa. Hapana, tongohwavo nezvirimwe.
Saka vazhou munotii kuhurumende?
Tachingokumbirisisa hurumende yedu yeZimbabwe yachekwavo mudhumeni, yagonavo kumuona ikawisisa kuti mudhumeni munoita basa rinoita kuti nyika ienderere mberi. Mudhumeni munhu une chivimbo chokuti nyika ino inodzokera payaiva pakuva the bread basket of Africa, ipo paya payaiva. Haizvozvo zvikaitika tinofara ende tinokutendai.
Asi muri kushanda henyu zvakanaka mumabasa menyu, chimwe chinonetsa chii?
Kwazovuya nyaya yemidhudhudhu, midhudhudhu makatigonera takaikumbira zvi, hatina kuramba. Asi kahesu iko zvino, kana usina kuutora mudhudhudhu wacho unenge une mhosva. Mukuru wako webasa, vatingati masupervisor kana masuperiors, anoti iwe tora mudhudhudhu uwane. Asi wouwana sei? Ndiriko kuhurungwe uko ndofanira kuuya kuchinoi, ndiriko kuchipinge ndofanira kuuya kwamutare, ndiriko ini kumhwali kugwanda south but ndofanira kuuya mugwanda town. Ndosvika sei? Hurumende haina payakamboongorora ikaona kuti vanhu havangasvika sei. Asi inongovada kune CMED kunotirenewa midhudhudhu kuti munhu auraide zvakanaka. Kunotirenewa munhu wozopuwa chitambi nevezvid, but hapana unoziva kuti vanosvika sei ipapo. Vamwe ndevanotozokwereta mari, vamwe ndevanopinda muzvikwere zvavasingazogoni, vozodorogwa futi, vosekesa hurumende.
Vazhou, manga muchida kuti nyaya yezvimidhudhudhu iitwe sei?
Chikumbiro changu ndechekuti dai zvaigoneka hurumende yagara pasi isati yaita zvose izvi, yongoti simari shainayo isoso, tinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Yongopa kumadhumeni voona midhudhudhu yavo, vaona midhudhudhu yavo, vachinge vaburikidza nokuwana laisensi dzavo, zvinhu zvofamba. Izvozvo zvoga zvikaitika, nyika ino haigone kumira, nyika ino inofamba ende inofambira mberi.
Ko, bazi renyu rehurumende kana kuti ministri yenyu haina madhipatimendi anoona nezvemashandiro enyu here, ichikubatsirai pamunenge muchinetseka kuita basa renyu?
Ndaizodokumbira kuti dai maigona kucheuka mukavona, tine madhipatimental structures, veterinary services. Hatidozivi kuti dhokota wemombe, wezvipfukuto, wembudzi, wemakwai, wedhonki unoita nezvei newembwa? Hapana kana chinhu chakaclarifywa chakanaka ipapo. Tachikumbira kuti iwozvodei zvagadzigwa. Kana zvikange zvagadzigwa, hurumende inobva yatarisa kumashure yoona kwainobva nekupi, yotarisa kumberi yoona kwainoenda nekupi. Chandinokumbirisa ndechokuti dai magona kucheukavo ministry of lands agriculture, water and ruralwo resettlement, izvozvo zvinhu zvikangobuda zvakanaka, izvo zvinhu zvedu zvinotifambira zvakanaka. Ndaikumbirisisa kuti patiri izvozvi hapasiwo patinoda kuva, asi kuti tive patinoda ihurumende inenge yatiisa ipapo. Ndaikumbira zvinhu izvozvi zvikudei zvagona kucheukwa zvaonekwa. Kana zvikaonekwa, zvinhu zvinofamba. Zvakanaka kutiziva, asi zvakakosha kutigonera. Dai magona kutigonera, tarega kuchema.